manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera nasi uri musi wesvondo kukadzi 4/2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance unoita musangano wavo mukuru muchitungwiza nhasi. Vanhu vane chitsama vanoungana mumusha weColdre Park muBulawayo vachiona vaimbi vakasiyana siyana pamwe nekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Pasi pechirongwa chaitwa nemanga masangano anoshanda akazvimirira oga achishanda nesangano rezek. Zimbabwe Electoral Commission inokurudzira vakashungurudzwa munyaya dzine chekuita nesarudzo kana zvematongerwo enyika kuti vamhangare kumapurisa pamwe nekukomishen yekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kukurudzira vakashungurudzwa munyaya dzine chekuita nesarudzo kana zvematongerwo enyika kuti vamhangare kumapurisa pamwe nekukomishen yekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission. Mugwaro raburitswa nesangano iri rasainwa nasachigaro mutsva weZEC amai Priscilla Chigumba, boka rinoona nezvesarudzo iri rinoti riri kushushikana zvikuru nenyaya dzemirishonga dzine chekuita nesarudzo pamwe nezvematongerwo enyika idzo dziri kuburitswa nemamwe mapoka enhau. ZEC iri kukurudzirawo mapato ezvematongerwo enyika kuti aremekedze mutemo unobata mapato ezvematongerwo enyika wePolitical Parties Code of Conduct uri pasi pemutemo wezvesarudzo weElectoral Act. Boka iri rinoti rakazvipira kuita sarudzo dzinotambirika uye murunyararo mapoka ose achiita zvaanotarisirwa kuita pasina zvimhinga mpinyi. Vanhu vakawanda zvikuru kumaruva vanonzi vari kushungurudzwa vachimanikidzwa kusarenda marusiti anoratidza kuti vanyorisa kuvhota. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vafarai maguhu.
Mashoko aamai Chigumba akanaka zvikuru, asi tinoroba takurumidza kutaura kuti haasi mashoko matsva. Mashoko agara achitaurwa nemunhu wese anoshuvira Zimbabwe ramangwana rakanaka. Saka tinoona kuti dambudziko riripo harisiri kuzeki dambudziko remhirizhonga. Dambudziko remhirizhonga ilogic iri mubato riri kutonga reZANU PF. Kubva kuhondo kusvika pari zvino, ZANU PF yakaramba iri mumodi yehondo. Saka kwavari maelections zvinoreva kuti hondo. Ndosaka muchiona vanotanga dzimwe nguva kuridza nziyo dzehondo kuvhundutsira vanhu mawar veterans nezvinhu zvakadaro. Saka pakasava nedzat transformation, pakasagadziriswa dambudziko iroro, mafungiro iwavo ekuti sarudzo inoreva hondo, inoreva kuti iri bato rezvanhu rikadyiwa, zvinoreva kuti nyika yarasikirwa nekuzvitonga kuzere, pakasagadziriswa mafungiro iwavo. Handifunge kuti mashoko aJudge Chigumba ane zvaangashandure pamhirizhonga.
Asika va maguhu, tinonzwawo wemapato anopikisa vachinziwo vanotanga mhirizhonga sei muri kunanga ZANU PF.
Mabato anopikisa mazhinji acho vanongopomerwa mhosva pasina umbowo, asi tisu tinozviziva kuti violence yemuZANU PF inosupportwa nestate institutions zvakaita semapurisa, mauto nemakwaza state institutions akaita semaborder kezi, mawar veterans nevamwe vakadaro.
Asi tingaona here vanhu vachisimuka vachienda kunomhangara kumapurisa pamwe naiko kuZimbabwe Human Rights Commission sezviri kukurudzirwa nezeki izvi?
Zvinogona kudaro, vanhu vanokwanisa kuenda zvavo kunomhangara but vashoma. nekuti ruzhinji rwemuZimbabwe vanobatanidza bato rezvanupiefu nemapurisa nemasoja uye nemamwe mainstitutions ehurumende.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vafarai maguhu vari parunhare muHarare nestudio 7. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rezvanupiefu panyaya iyi. Mapato anopikisa achishanda ari pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance nhasi aita musangano kuchitungwiza uko azivisa kuti haasi kuzobvuma kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa iite sarudzo nguva yadzo isati yasvika sezvakatarwa mubumbiro remutemo wenyika. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira mutungamiri weMDC Alliance, vanova zvakare mutungamiri weMDC Team vaMorgan Tsvangirai, mumwe vakatevedzerwa vatsvangirai vaNelson Chamisa, vati havasi kuzobvuma kuti sarudzo dziitwe nguva yakatarwa mubimbiro isati yasvika kana kuti kudarika.
Tiri kuenda kumaelection ari kuuya kubva muna 22 July kuenda muna 22 August. Hatisi kuzobvuma kufambiswa kwemaelection zvatienda kumberi kana zvachiuya kumberi. Tiri kuti kuna Mnangagwa hauna simba iroro.
Vachamisa vaudza zviuru nezviuru zvevanhu zvapinda musangano wanhasi uyu kuti havasi kuzobvuma kuzviwa vakasvinura sematemba musarudzo nezanupiefu rwendo runo, vachiti vanoda kuti mutemo wesarudzo uvandudzwe.
Gore rino hatichabvumi kuti maballot paper apurindwe nemunhu wasingazive. Takatuma vana vanonzora, takatuma sekretari wedu wemaelections Comrade Uchi vazvizai. Tikati ndai munoraudza kuti tinoda kuti tiwirirane neprinting company yemabalot because zvobva tiri kurohwa ipa.
Mumashoko avo kuDavos, vaMnangagwa vakati sarudzo dzinogona kuitwa nekukasika. Vachamisa vakurudzira vanhu vese munyika kuti vanyarase kuvhota, vachiti sarudzo dzegore rino ndidzo dzekubvisa ZANUPF pachigaro. Mutungamiri weMDC Professor Walsh Mncube vatiwo kunyange hazvo vatsvangirai vasiri kupinda mumisangano iyi vakavapa mvumo yekuita misangano iyi mumatunhu ese munyika, vachikurudzira veruzhinji kuti vashande vari mualliance iyi. Vamwe vati kunyange hazvo ZANUPF yakasandura utungamiri hwayo apo yakatandanisa vaRobert Mugabe gore rapera, hapana chati chachinja mubato iri.
Akati go back kuvanhu so that we can explain kuti hakusati kwachinja. Mnangagwa naMugabe semfanana, Chiwenga naMugabe semfanana. Akati prof remember kuti vakomana ava ndivo vakaita first coup, preemptive coup in 2008 to prevent President Tsvangirai from going to state house.
Mutungamiri wePeople's Democratic Party vatendai BT vati alliance ine urongwa hwekusimudzira magaro evanhu nekugadzirisa ufumi hwenyika, uye inokwanisa kuita izvi nekuti ine shamwari dzekunze dzakawanda.
And it shows kwanisa izvi because chinhu chatinacho kuMDC alliance itrust neconfidence nehama dzedu dziri kunze kwedzimwe nyika, kuna United States of America, kuna United Kingdom, kunana India, kunana China. They have confidence and trust muhurumende yavatsvangirai. And vazhinji, vazhinji, you know what we did. Takabatwa chioko nezanupf mugovernment of national unity.
Vamwe vatungamiri vemapato manomwe ari muMDC Alliance vanosanganisira vaJacob Ngarivhume veTransform Zimbabwe navaAgripa Mutambara veZim People First vatsanangura kukosha kwekushanda pamwe chete muAlliance. Vachamisana vanwe vati kunyange hazvo pakasave nekuwirirana, vanhu vanofanira kushanda pamwe chete muAlliance kuti vakwanise kuita chinangwa chavakaumbira bato roMDC muna 1999. Mumubatanidzwa uyu mune makakatanwa zvekutoti vanhu vari mubatanidzwa pamwe nemapato acho vave kupikisana pachena, uye vamwe havasi kutopinda mumisangano yacho. Pamusangano wanhasi paita makakatanwa ekuti ndiani otaura pakati pevatevedzeri vavatsvangirai vange varipo vanoti vachamisana vaile Mudzuri, uye vachamisa ndivo vazotaura. VaMudzuri vakabva vasina kutaura. Mutauri weAlliance vaWalsh Mncube vari zvaitika nhasi pamberi pemhomho yavanhu hazvina kunaka, uye vachagadzirisa nyaya iyi nebato reMDC kuti zvisaitike zvekare. VaMudzuri ndivo vakasanobata chigaro chavatsvangirai asi ivo vatsvangirai vakaduma vachamisa kuti vavamirire misangano yealliance. Mumwe wevatevedzeri vatatu vavatsvangirai muzvare Tokozani Kupe havasi kutomboenda kumisangano yealliance iyi. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vane chitsama vaungana mumusha weColdplay Park muBulawayo nhasi vachiona vaimbi vakasiyana siyana pamwe nekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota pasi pechirongwa chaitwa nemasangano anoshanda akazvimirira oga achishanda nesangano reZimbabwe Electoral Commission mukuedza kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzichaitwa gore rino. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu vanosanganisira vechidiki vange vachinyorisa kuti vagokwanisa kuvhota kekutanga muupenyu hwavo. Mumwe wevanhu vakadaro ndiKindness Mukume, uyo atange asati awana mukana wekunyoresa achitiwo azokwezvwa kuuya kuzonyoresa nenyaya yekuti ange auya kuzoona vamwe vevaimbi vange varipo sezvo achifarira zvemumhanzi. Mumwezve wevechidiki muzvare Shamiso Ncube avo vane makore 24 ekuberekwa nemumwe wevanyoresawo kuti vagokwanisa kuvhota pachiitiko ichi vachiti vange vasati vanyoresa nekuti vange vave nekanguva vari kuSouth Africa. Vatawanda Chimini vanove mukuru wesangano reElection Resource Center rinove rimwe remasangano ange ari muchirongwa ichi vati vakatanga kushandisa chirongwa chekushandisa vaimbi kuedza kukwezva kuti vanhu vanyorese kuvhota kubvira gore rapera. Vati chirongwa ichi vari kuchiita senzira yekuedza kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota kunyanya munzvimbo dzine vanhu vashoma vari kuita izvi. Vachimini vatiwo kunyange hazvo chirongwa cheBVR mop-up chaiyo kupera, chirongwa chekuedza kukwezva vanhu ichi chinobatsira sezvo kunyoreswa kwevanhu kucharamba kuchienderera mberi kusvika mazuva 12 mushure mekunge zuva rekuvhota ratarwa zviri pamutemo.
Basa ratiri kuita rakakosha, riri kubatsira kuvamwe vatiri kutaura navo panapa vanga vasati vatoregista asi vaine zvese, asi nekuti taita urongwa hwakadai vabva vatoona mukana wekuti vadi varegiste kuzovhota. Saka tofanira kuti zvinge zvichinakidza zvokuti vanhu varegiste, vanhu vachipuwawo information yekuti kuregista kwacho zvinorevei, ndekupi kunyepa, nekuti vamwe vari kunyeperwa izvezvi kuti tikakuregistai tadai sotichaziva kuti mavhota. Tine urongwa hwekufamba tichiendawo kumamisha tichivaudza vanhu kuti aiwa inhema ukavhota pawadira hapana achaziva kuti wavhotera papi. Ngatisabvundisirwe, ngatisashishidzirwe. Saka achi urongwa uhu ndehwekukurudzira asi tichidzidzisawo zvakare kuti vanhu vadzidzise simba revhoti yavo.
Mukuru wezvesarudzo mudunhu reBulawayo amai Stembiso Kupe vati chirongwa chanhasi chavabatsira zvikuru pakusimudzira huwandu hwevanhu vauya kuzonyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Vanhu vauya vakawanda. Iko zvino tatanga tine machine 2, tatoisa wechitatu, tatosedzera wechina, takatarisa ikodzero kuti tinganotora wechishanu. Kune nhamba yatake takananga tichitanga exercise yo, asi hatisati tasvika, asi tatopfuura hafu yacho. Zviri kuitika nhasi zvakatinakira zvikuru.
Chirongwa cheBVR mop-up icho chakatanga musi wa10 Ndira chinotarisirwa kupera nemusi wechina 8 kukadzi. Dunhu reBulawayo ndiro rine vanhu vashoma vanyoresa pamatunhu ose ari munyika. Vanhu zvikamu 50 kubva muzana ndivo vanyoresa kusvika pari zvino mudunhu iri. Vanhu vanopfuura 500,000 ndivo vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota munyika mose kusvika pari zvino. Zveki inoti yakanga yakatarisira kunyoresa vanhu vanosvika 500,000. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318.
0318. Tinote penyura opa Facebook chirongwa chedu Let's Talk Ngati Kurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Panguva iyo pasi rose riri kucherechedza zuva rechirwere chegomarara kana kuti Cancer Day nhasi, vana mazvikokota munyika vari kuyambira veruzhinji kuti vaende kunovhenekwa magomarara kuitira kuti vasazopinda muna taisireva kana chirwere chichakomba. Dr. Bernadette Ndoro, vanoye mazvikokota vezvirwere zvegomarara, vanoti magomarara anyanyonetsa munyika ndepazamu, chibereko negomarara repanhengo yavana baba yeprostate gland. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya wewe Studio 7 na Dr. Ndoro pamusoro penyaya iyi.
Munyika yedu yeZimbabwe magomarara ari kunyanya kunetsa. Magomarara akaita segomarara remuromo wechibereko kumadzimai negomarara rezamu kumadzimai. Kuna ana baba gomarara riri kunyanya kunetsa igomarara rechinyama chewarume chatinoti prostate gland. Ndo rakanyanya kuwarume iroro. Kune mamwe magomarara mazhinji achona anotoredzerana neutachiona weHIV akafanana necarpal sarcoma. Ichiriko asiya kuderera ne non-Hodgkin's lymphoma ichiri kunetsa zvakare asiya kuderera nokuti vazhinji vakugona kutora mishonga yeHIV vachibatsirikana pasiri.
Tiri ipapo zvii zvinoratidza kuti pava negomarara?
Zvinoenda nekuti gomarara racho riri pachi pacho. But in general kuita mapunda anongokura kashindi kachona anotanga asingarwadzi pasina kuti abva pekuti. Tinogona kureva kuti gomarara tinoti malumps magrowths. Kuita zvikosoro zvisingapere kunyange munhu akanorapwa zvinji flu zvoramba kupera kazhinji kacho zvinogona kuratidzira kuti pane gomarara remuchipfuva riripo. Kozoti kubuda ropa panguva kana kuti munzvimbo dzisingabude ropa mazuva ese zvinogona zvakare kuratidza kuti panogona kunge pane gomarara. Ende kusafambisa kunoita nhengo dzedu dzemiri dzakafanana nehura kana kuti nenzira dzekurasanadzo mvura zvinogona kuratidza futi kuti panogona kunge pane gomarara. Saka zvakawanda zvichienda nekuti gomarara racho igomarara rerudzii.
Zvii zvamunokurudzira imi savana chiremba vanoona nezvemagomarara kuti vanhu vaite?
Zvakakosha kune munhu upi neupi kuti azive kuti mararamiro angu inini ndine njodzi yekuita magomarara api acho. Ochiziya manje kuti magomarara acho anogona kudzivirirwa here. Kana achikwanisa kudzivirirawo wopinda muzvirongwa zvinodzivirira magomarara iwayo, tinenge tichingokurudzira kuti vanhu vaende vanoitwa screen vanoongororwa kuti vanawo here ipo pasati pane dambudziko.
Vanga vari Dr. Bernadette Ndoro vanoye mazvikokota vegomarara vachitaura naMavelas Muhlanganya wewe Studio 7 vari muHarare. Zvino tokuendesai kuna Ivan Zininga kwaanotipa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ndadzoka zvakare svondo rino tichikurukura nenyaya dzevechidiki vari munyika yeZimbabwe nekwakapararira vane zvavari kuita, tichinzwa kuti vari kuzvigonawo sei kwavari. Chirongwa chamunounzirwa svondo rega rega neni Evans Zininga. Nhasi taita rombo rakanaka, tabva tabatawo MC mukuru wechidiki paHarare paanetsa anonzi Thomas Chizhanje. Mukoma Thomas, kwazuwa.
Makadini mukoma Zinga.
Aini ndo fara, aini mwana wa mai amene mimi.
Tiri right, kuri sei koko.
Aiwa kuno kuri right stereke. Toto nzwa ini mikoko, ndimi muruku tenderera nayo Zimbabwe kai.
Aiwa, tisi tuku po naro.
Takutsvaga ika nhasi mukoma Thomas, veru zhinji, vano kuona inesuo, tino kuona imu madande mutande umu, muma Facebook, muma Twitter, muma icho chirungu chakauya. Asi veruzhinji vari kunze uku havanyatsozivi kuti murume uyu ari kumboita nezveikoyu and basa rake iri rinombofamba sei.
tingango tange ni kuda kubunza kuti iye Thomas Chizhanje uyu asati aita MC ndi ani uyu?
Okay. Thomas Chizhanje, I think I'm quite anaita zvinhu zvakati one day. Mainly chakaita kuti zita rangu rizonyatsoita mukurumbira inyaya yesocial media paFacebook. But before that, the degree in marketing from Midland State University. That is ndini pakati pane dande mutatera manga chakotaure. But the main thrust of everything that I do ndezvekuti isusu vechidiki tiri in charge of our destiny.
Right. Tiri ipapo koma Thomas, saka imimi Thomas we marketing na Thomas we MC uyu na Thomas ari kuita ma friends na Mark Zuckerberg pa Facebook uyu. Vanhu vesava kuwanda kwavakaita uku muchivaisa munhu mumunhu mumwe chete imimi. Munozvibatanidza sei zvese izvi?
Sezvana mutara pekutanga ndikati pese panemukana wekuti ndikwanise kuinfluenza myself or my generation. That's where I come in. Ozoti kana wazviita anzi vanhu vanoti fame without money, kuti like pane vanhu vanokwanisa kuita mukurumbira vasina mari. But inini what I believe is ukaita mukurumbira unokuzaririra maopportunity ekuti unokuzaririra mukana wekuti uite mari zvinobhenefita iwewe, uite mari kana kuti uwane mukana wokukurudzira vamwe vanenge vari mupozishen maybe yawaimbova usati wawana mukana uyu. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinoita kuti ndizokwanisa kuyanana nevanhu vakasiyana-siyana, kuzi ndoziziva kuti mukama ihwohwo ndo munobuditsa zvinhu.
Nguva yedu ndo yakuita jeras, asi ndichakutsvagai zvakare mune zvimwe zvirongwa tigoramba tichikurukura nai.
Thank you very much, Nkoma.
Aiwa, ndinokutendai nekunge muinesu muchirongwa. Vateereri vedu avo vanga vari mukoma Thomas Chizhanje, MC mukuru anetsa pararapo vachikurukura nesu nezvavari kuita nekwavari kuenda. Tinokutendai nekunge muinesu muchirongwa. Mugodzoka zvakare svondo rinouya muchirongwa chevechidiki chamunounzirwa svondo rega rega neni Evans Zininga. Ndinokuonekai nemufaro ndichiti musare zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Evans. Iye zvino tombonzwa huru kure chitendero yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naPastor Crispin Masuka pamwe navaSolomon Tembo veChurch Without Walls vari mudunhu rePennsylvania muno muAmerica.
Vateereri, ndinoda kuchingamidzai zvekare svondo rino munyaya dzedu dzezvechitendero. Mucharangarira kuti masvondo maviri kana kuti matatu apfuura takataura naPastor Crispin Masuka veChurch Without Walls pamwe chete navaSolomon Tembo avo vakange vari parwendo rwokuenda kuZimbabwe maererano nezvirongwa zvavanoda kuenda kunoita kumusha kuZimbabwe. Saka vadzokazve nhasi uno kuti vatipire zvese zvakaitika nezvavakanowana kumusha. Ndotanga nemwi Pastor Masuka. Chii chakazoitika kubva zvatapedzisira kutaura tese?
Kubva patakapedzisira kutaura tese paye sekutaura kwetete taita kuti tiri kuda kutuma vaSolomon Tembo senhume yedu iri kubva kuChurch Without Walls kuno kuNorth America kuti vaende vanoonana nevakuru vehurumende kuti tione kuti tingapuwe here nzvimbo kana kuti farm yekuti tiite chirongwa chedu chekuti tikwanise kuti tiyamure Street Kids kuvavakira chikoro nekuitawo futi kuti pave nechipatara.
Vatembo, tinokuchingamidzai pachirongwa madzoka zvekare. Tipirewo zvakaitika nezvamakanowana.
Ndakafamba zvakanaka, ndakasvika ndikatambirwa zvakanaka chose. And ndoda kuudza vanhu veZimbabwe kuti no government is really interested kuti vanhu vadzoke kumusha vainveste. Ndoda kutenda chaizvo vanhu vakandibetsera ikoko, vanhu vakandibetsera vakandifungamirira munyasi kudzese zvirongwa zvatanichida kuita. Chekutanga ndoda kutenda Dr. Furusa of Africa University, ndozotenda futi NG, Pastor Kaji, Levenia. Those are the people who direct me kuti ndiende to the right people. Ndoda futi kutenda Minister Ziyambi Ziyambi, the Minister of Justice and Legal Parliamentary, munhu wandakaenda ndikanoona zvakare. Ndotendawo futi vaMarshal Shiri, Minister of Land. Saka takaisa zviro zvese izvi kumaministries, naobviously vatakaona. Ndikaendawo futi kuna Meya weHarare, tikanotaura navo, tikakumbira land. Zvinhu zvakavafadza chose, especially pavakaona kuti tuda kutarisira kuti tichengetedze vana masweet kids vari muZimbabwe.
Mukatiudzawo zvimwe zvakafamba maererano nekuda kwenyu.
Zvese zvandaida zvaitwa. Kana zvinhu zvandikutaura kuti maministri zvese ndakaenda kuna Minister Ziyambi Ziyambi ndikataura navo, ndikaenda ku Ministry of Lands. Vakati izvo land irimo muZimbabwe yakawanda chaizvo, hatimboipedzi. Takatoofwa imwe land rukadoma about 10 hectares. Tukuda kutangira maHarare because ndo mune vanhu vakawanda masweet kids. Tabva maHarare tokindo kuna ama matowns ana Bulawayo kadauma.
Saka munofunga kuti zvingatora nguva yakadini izvo?
Handifungi kutarisira maybe kupera kwaFebruary tenda toonzwa answer from the ministers or from the ministry.
Zvino mari dzacho dzatoripo hadzo?
Mari dziripo, masponsor varipo,
Masuka. Pana mashoko okupedzisira amungatipa?
Ndinoverenga hangu nerechirungu rinoti, when the Lord brought back the captives of Zion, we were like those who were dreaming. Then our mouth was filled with laughter and our tongues with singing. And they said among the nations, the Lord has done great things for them. Tsamba inondibata zvikuru nekuti vana vaIsraeri vabva muusungwa kuZion kana kuti kudiaspora vakaita sanga vari kurota hope kuti chokwadi zvaitika here kuti taakwanisa kudzokera kumusha. Vakave nekufara vachiimba vachiseka vachidi. Vanhu vakavaona vachiita izvi vakapfupura kuti chokwadi Mwari anavo. Mwari aita zvinhu zvikuru pakati pavo. Ndo zvatakapupurirwawo kuno semhuri yeZimbabwe tiri kumadiaspora nevari kuno kunyika vemamwe vedzimwe nyika. Vakati maZimbabwe you are a peaceful nation. Takatenda nemhuri yeZimbabwe kuzvibata kwavakaita kusvika paita revolution yekuti taane new government, taamu new dispensation. Ndo mashoko.
Aiwa, tinotenda zvikuru namashoko enyu. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ndo panoperera chirongwa chedu nhasi. Tanga tina Pastor Crispin Masuka naVasolomon Tembo veChurch Without Walls. Kusvika tasangana zvekare svondo rinouya, mosara zvakanaka.
Apo manzwa muchikamu chedu chechitendero hurukuru yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naPastor Crispin Masuka pamwe naVasolomon Tembo veChurch Without Walls vari muPennsylvania muno maAmerica. Nzwisa yekambo kutonga kwaro kubva kuna Jah Fraser sezvo nguva yedu yapera rigai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance unoita musangano mukuru muchitungwiza. Tabata tukwa kumagumo, anukuwene kaine mufaro, njini jionga kandemiri ndirimu Washington DC, ndi kusemi na ntungamili nkomo.
Soku izika tisenda bagu VOA Ndebele.